Highlanders iyo yanga chirova zvimwe zvikwata seri neseri kubva makundano ekaso laga Premier Soccer League atanga nasi yazorotswa apo yarowa 2-0 ne FC Platinum Mandava Stadium. FC Platinum yanga isiri kutamba zvakanaka mumitambo yayo yadarika zvekuti vemakuwa vanga vave kuti murairidzi wechikwata ichi Norman Mapesa arudzingwa basa. FC Platinum inove ndiyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechishanu nemapoints 30 mapoints 10 nerimwe chete pasi peHighlanders. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechipiri yasiwa nemapoints 2 chete nebhoso mushure mekurova triangle nezvibudzwa zvitatu iyo isina kudzora kana chimwe chete nhasi masikati zvekare. Murairidzi wavo Tekswa Chiragwi anoti havasi kumhanya asi vari kufamba zvishoma nezvishoma. Kunyange hazvo yakundwa Highlanders yaramba iri pamusoro nemapoints 40 nerimwe chete. Mutsigiri weHighlanders vaSimba Imhachi vanoti kunyange hazvo varohwa nhasi mukombe watove maoko avo. Muongorori wemutambo wenhapfu vaFarai Kambamura vanoti pane zvakawanda zvinoda kuti Highlanders itore mukombe uyu. Mitambo yekaso laga imwe yatambwa nhasi yapera seizvi. Green Fuel 1-0, Chicken Inn 0, Grandmont Bullets 0, ZPC Kariba 0, Cape United 0, Black Rhinos 2, Blue Chiefs 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyeze yakamira seizvi. Dynamos vs Simba Bora, Manika Diamonds vs Herentals, Yada vs Chesham. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.